Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 18, 2021. Makatirira ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tatogadzirisa kuti vanonyora mazita evanhu nekunyora zvitupa zvavo vawedzerwe vawande nekuti mabhuku ekunyorera aripo akawanda. Takwanisa kuronga kuti vana vechidiki, maticha kana mapurisa vamwe vabetsere kunyora zvinhu izvi. Totsiya manesa achibobaya nhomba chete. Sekwatabva kubudiriro kutatosiya manesa awanda akubaya nhomba dziya.
Hurumende inoti yaona uye yava kugadzirisa zviri kukonzera kuti mitsetse irebe munzvimbo dziri kubayiwa nhomba yeCovid-19.
Kuenderera mberi kwavari kuita nokuda kupatsanura nyika, asi mashoko avo vachangotaurira pasina, nekuti ruzhinji rweZimbabwe, ruzhinji rwevana veZimbabwe vakarwira rusununguko, vanonzi mavoo veterans, vana Chimbwidu nana Mujiba, mavoo collaborators vese vari kusupporta President Nelson Chamisa.
Vakawanda voshushikana nemashoko ava George Charamba ekuti vakarwa hondo, havasi kuzosiya mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitonga kana vakakunda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti vakoti vanofanirwa kubaya vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19 chete, kwete kuita mabasa maviri ekunyora makadhi nekubaya sezvavari kuita pari zvino, ichiti ndizvo zviri kupa kuti mitsetse irambe yakareba munzvimbo dziri kubayiwa vanhu nhomba yeCovid-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekushanyira mamwe makirinika ekanzuro yeHarare ari kubaya nhomba dzeCovid-19 mumisha yebudiriro nemufakose, vaine mumiriri weUNICEF muZimbabwe Dr. Tajuddin Oyawale, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro, vati vave kupedza dambudziko iri nekupinza vana mabharani vachaita basa rekunyora makadhi chete kuitira kuti vakoti vaite basa rekubaya vanhu chete. Vati kufamba kwavaita mumakirinika nhasi kwavaratidza kuti basa rekubaya vanhu harisi kufamba sezvinotarisirwa, nekuti vakoti avo vanotove vashoma vanopedza nguva vachinyora makadhi pachinambo chekubaya vanhu.
Kufamba kwataita tafara nekuti vanhu vari kuuya neuwandu hwavo. Chataona kwava kuchinde vanhu vanga vachinonokera. Tatogadzirisa kuti vanonyora mazita evanhu nekunyora zvitupa zvavo vawedzerwe vawande nekuti mabhuku ekunyorera aripo akawanda. Takwanisa kuronga kuti vana vechidiki, maticha kana mapurisa vamwe vabetsere kunyora zvinhu izvi. Totsiya manesa achibobaya nhomba chete. Sekwatabva kubudiriro kutatosiya manesa awanda akubaya nhomba dziya. Pano tatine nesa anga achibaya mwe chete, tatosiya pana vatatu.
Vamangwiro vatiwo munhu wese anenge aenda pakirinika kana chipatara chipi zvacho anofanira kubayiwa nhomba yaanoda, kwete kuudzwa kuti tiri kubaya nhomba yekutanga kana yechipiri chete sezviri kuitika pane dzimwe nzvimbo dziri kubayiwa vanhu.
Uye zvechatataura ndechekuti munhu akabayiwa nhomba kukaribha achida kubayiwa pano hapana chinomukonesa. Handiti anongotorwa nhamba dzake dzechitupa nerunhare rwake kuti vanhu vagoziva kuti akabva nekindi, onyorwa kuti abayiwa papi. Uyezve hapana zviya zvekusoroti aiwa iye zvino tiri kungobaya second dose kana kuti yechipiri kana kuti yekutanga, nekuti munhu wese angosvika achida kubayiwa yekutanga neyechipiri ngavabayiwe. Mishonga tinayo yakawanda chaizvo.
Mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati kunyange hazvo paine matambudziko pano nepapo, uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba mumakirinika avo huri kukwira, zvekuti kirinika inobaya vanhu vashoma inobaya vanhu vanodarika 150 uye dzimwe dzave kubaya vanhu vanodarika 300 pazuva. Asi vagari vemubudiriro nemufakose vati nzvimbo dzinobayirwa vanhu dzinofanirwa kuwedzerwa sezvo dziri shoma. Amai Yvonne Katio vaudza Studio 7 kuti vakoti vepamufakose Family Health Care vashoma izvo zviri kupa kuti vawandirwe nevanhu.
Vanhu vari kumaya panapa vashoma, vanhu varikuda kuuya vawandisa. Saka tokumbira kumisevanhu kana kumashopsi kana muzvikoro, at least zvinoitawo zviri nani, kozi vanhu vari kumaya pavashoma.
Vanhu munzvimbo zhinji munyika vari kuvata pamitsetse yekubayiwa nhomba dzecovid-19 sezvo makambani akawanda nehurumende vave kuti vasina kubayiwa vave kunzi vasaende kumabasa kana kurambidzwa kuita zvinhu zvakaita sekushandisa mabhazi ehurumende. Zimbabwe inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Nezuro vanhu mazana mashanu negumi nevana vakabatwa necovid-19 uye gumi nevasere vakafa nedenda iri. Kusvika nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vainge vava mamiriyoni maviri nezviuru zana nemakumana nezvishanu nemazana mashanu nemakumi matatu nevanomwe 2,145,537. Ukuvo vainge vabayiwa nhomba yepiri vanga vava miriyoni nezviuru mazana matatu nezvina nemazana masere nevaviri 1,304,802. Vanhu vafa nedenda iri vave zviuru zvina nezana nemakumi mashanu nevatanhatu 4,156. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mamwe mapato anopikisa anoti achaendesa hurumende yeZimbabwe kuUnited Nations Security Council zvichitevera mashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba ekuti vakarwa hondo yerusununguko havasi kuzobvuma kuti mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vatungamire nyika vakakunda musarudzo. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vacharamba vakanyora nezuro manheru padande mutande ravo reTwitter apo pavanozviti @jamwanda2 kuti vakarwa muhondo yerusununguko havasi kuzobvuma kuti vachamisa vatonge Zimbabwe kana vakakunda musarudzo dzemuna 2023. Vacharamba vakaburitsa mashoko aya maawa mashomanana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabva kukorokotedza mutungamiriri webato ranga richipikisa muZambia vahakainde hichilema avo vanodyidzana navachamisa mushure mekukunda kwavakaita mutungamiriri wenyika iyi vaEdgar Lungu. Vaichilema vasati vakunda musarudzo vacharamba vakange vanyora zvakare kuti vave mutengesi mushure mekubuda kwavakaita pamifananidzo vaina vachamisa. Mashoko avacharamba aya ashorwa nemutevedzeri wemutariri weMDC Alliance vaClifford Tlachwayo.
Kuendera mberi kwavari kuita nokuda kupatsanura nyika, asi mashoko avo vachagotaurira pasina nekuti ruzhinji rweZimbabwe, ruzhinji rwevana veZimbabwe vakarwira rusununguko vanonzi mavo veterans, vanachimbwidu nanamujiba, mavo collaborators vese vari kusupporta President Nelson Chamisa nekuti vakaona kuti kuzanu PF chari kuitika kupusiswa, kunyeperwa, kushandiswa, kuitwa zvinhu zvisina maturo, ivo vasikapihwi mari yemuhoro yemudyandigeri yakanaka. Saka varwi verusununguko nyika yese yazviona kuti pfundutso iri pana President Nelson Chamisa neMDC Alliance.
Mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vashorawo mashoko avacharamba vachiti honda haina kurwirwa kuti nyika itongwe nebato rimwe chete vachiti mashoko aya haana maturo.
Chaita gwaro richaenda kuUnited Nations Security Council tichimhanara kuitira kuti irori boka reUnited Nations Security Council rinova Zimbabwe iri nhengo riuye muZimbabwe rione kuti paitwa sarudzo mu2023 yavanhu yakajeka inoshara utungamiri hweZimbabwe mujekerere. Tichaita gwaro iroro, tichatumidzira gwaro iroro zvakare kuAfrican Union AU, tozotumidzira gwaro iroro zvakare kuSADC tichitaura kuti mapazi ose iwayo United Nations, African Union, Southern Africa Development Community dziuye muno kuzoona kuti zvarehwa navacharamba George vakamirira mukuru wavo vaEmerson Dambudzo Mnangagwa Nevaro vavano tivakarwa hundo vasina kududza. Hazvizoitiki izvozvo zvavakataura izvozvo. Chakachenjedza nechakatanga.
Vahlachwayo vati vachaita zvose zvavanokwanisa kuti vachengetedze mavhoti everuzhinji, vachiti zvido zveveruzhinji zvinofanira kuzadziswa zvisinei nemashoko avacharamba aya.
Ivo vacharamba vachasara vakamira vari vaviri noumwe wavo vamunoziva uya, asi ruzhinji rweZimbabwe, ruzhinji rwevarwi verusununguko vanenge vachifamba naPresident Nelson Chamisa.
Hatina kukwanisa kutaura navacharamba, mutauriri wezano PF vaSimon Kayamoyo pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi kutinzwe pamiro bato ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kupinda. Asi nhengo yezano PF uye vari mutungamiri weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaChris Mutsvangwa varisangano ravo rinotevedzera zviri mubumbiro remitemo yenyika, asi vamutsvangwa vati dambudziko ravanaro neMDC Alliance nderekuti bato iri rinonyanyoda kupindira mumashandiro anoita vari muchiuto.
Isusu zvekunzi hatidi kuti opposition itonge kunyepa sisema war veterans. Takarwira democracy, takanga tatosvika pakupinda mukutonga tahwina hondo kumavhonde nekupi muna 1979. Asi pakabva vanhu kulanga sahouse vachiti takuita kuenda nemaelections, we deliberately silenced the guns and we opted for the elections. Chinonetsa ndechekuti muvemuopposition havadiba state yeZimbabwe, army yeZimbabwe, havadiba mapurisa eZimbabwe akaunzwa nehondo, but iyo ariwa vakazvara yeZimbabwe yacho.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remunyori wepublic service commission vaJonathan Utaunashe, avo vatiti vatumire mibvunzo yavanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Vamwe vatataura navo vati zvataurwa navacharamba zvikaitika zvinosiya zita reZimbabwe rakasviba uye zvikonzera zvakare kusagadzikana munyika. Vamwe vaiva muchiuto vakaita sevashakabvu vanoti vaVitalis Zvinavashe navaDouglas Nyika Yaramba vakambotaura kuti vari muchiuto vakanga vasingazocherechedza utungamiriri hwemushakabvu vaMorgan Tsvangirai dai vakakunda musarudzo. Muna 2008 vaibva vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi vakada kumbobvuma kukundwa kwavakange vaitwa navatsvangirai, asi vanonzi vakazorambidzwa nevari muchiuto. Vamwe vacho vanove vari wehondo yerusununguko zvakazoita kuti paitwe sarudzo yepiri yemutungamiriri wenyika yakapindwa navamugabe vega mushure mekunge vatsvangirai varamba kukwikwidza zvichitevera kuurayiwa kwakange kwaitwa vatsigiri vavo vakawanda. Vamugabe avo vaityiwa zvikuru muzano PF vakabviswa zvechisimba nemauto pachigaro chemutungamiriri wenyika zvakazoita kuti vamunangagwa vapinde panyanga. Mauto aya aikokerwa nemukuru wemauto panguva iyi vaConstantino Chiwenga avo vave mutevedzeri wemutungamiriri wenyika mushure mekupidigura vamugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Thomas Chiripasi.
Vatungamiri venyika dzemusadak vapeta nhasi musangano wavo wepagore kuMalawi vachisarudza mutungamiri wenyika iyi vaLazarus Chakwera kuvesa chigaro uye vaElias Magosi semunyori mukuru kana kuti executive secretary. Vamagosi vekuBotswana vari kutora chigaro chakasiyiwa naDr. Stegomana Lawrence Tax vekuTanzania. Musangano unotevera uchaitirwa kuDemocratic Republic of Congo sezvo mutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi vakasarudzwa kuva muteedzeri wasachigaro uye vanenge votora chigaro chavachakwera. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa ndivo vakasarudzwa kuva sachigaro weSADC Troika vachiteedzerwa nemutungamiri weNamibia vaHage Heyngob. Musangano uyu wakazeyawo kusagadzikana kuri muMozambique kuri kukonzerwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAnsar al-Sunnah chinodyidzana nechikwata cheIslamic State. Imwe nyaya yakazeyiwa ndeye Lesotho iyo isina kugadzikana. Dzimwe nyaya dzakazeyiwa ndedzekusimudzira upfumi painewo kurudziro yekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Nyika dzakatemera zvirango izvi dzakaita seAmerica, Britain nedziri mugungano reEuropean Union dzinoti zvirango hazvina kutemerwa nyika yose asi vatungamiri vanotonga nedemo. SADC yakakorokotedzawo Zambia nekuita sarudzo dzakanaka uye kurumbidza vaEdgar Lungu nekutenda kwavo kusiya masimba murunyararo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo tikavabvunza maonero avo nezvevatungamiriri vatsva vasarudzwa kuSADC ava vanosanganisira vachakwera.
kuonawo vachakwera vakangobva mukupinda pachigaro. Saka tinotarisirawo kuti vakabatana zvakanaka na executive secretary mutsva zvinogona kudaro zvikaunza sanduko mumabatiro nemashandiro anoita boka resadak. Asi tine zvimwewo zvatiri kuongororawo nekutya.
Ndezvipi izvi?
Takaona masondo masoma apfuura ivo vachakwera vachinzi vakakwira ndege neuwandu hwevanhu dzaisanganisira hama dzavo dzavakapa zvigaro vachiti vari kuenda ivo kumusangano mhiri kwemakungwa, asi musangano uyu waiitirwa ivo pamazoom meetings. Saka izvozvozvo vachienda vachizviti ivo vaiitira kuti masaisaya hanyatsobati zvakanaka munyika mavo. Izvozvo tinoona zviri zvinhu zvinogona kutityisa, nokuti chigaro chavainacho ichi chavapinda pachiri hachidi munhu ane huori.
Munoona sei zvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika yeZimbabwe vachinzi vari kutonga nedemo zviri kunzi neSADC ngazvibviswe?
Tinoshuvira kuti deno SADC isati yamhanyira kuti zvirango ngazvibviswe, yadii kumbotanga yagadzirisawo zviri kunetsa munyika yeZimbabwe. Tochiona kuti avo vari mhiri vekunze havazokwanisiwo here kunge vachibvisa zvirango izvi kana zvakakanganisika zvakatadzika zvichinge zvagadziriswa. Zvirango izvi hapana anozvifarira, hatitozvidi isu sevana veZimbabwe. Asi ngavagadzirise kapatso pari kunzi pagadzirwe, tichiwana kufamba tiri pamwe chete sevana vemunhu mumwe.
Muri kufarawo here nemabatirwo ari kuitwa nyaya yekuMozambiki neSADC kurwisa vanopfurukidza mwero?
Nyaya yekuMozambiki tingati hatisati tanyatsosvika pakufara, nokuti haisati yanyatsobatwa mune zvakanaka. Tiri kuona izvozvizvi mabatirwo airi kuitwa zvimwe zvinhu zvacho hazvizi kubuda pachena. Semuno muZimbabwe tine mauto akadiployiwa asi zvichiitwa zvichiita kunge zviri kuitwa muchivande. Saka zvinhu izvozvo zvinosvika pakusvibisawo boka reSADC.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavilas Kumalo vachitaura vari paRunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavhuna wemudunhu reCalifornia vaGavin Newsom vari kukurudzira kuti paitwe zvakawanda panyaya yekusanduka kuri kuita mamiriro ekunze. VaNewsom vataura mashoko aya apo vanga vari kushanyira nzvimbo iri muSanta Cruz, uko kwakapiswa nemoto unotyisa gore rapera. Kusanaya kwemvura mudunhu iri kuri kuvhiringidza kugadziriswa kwemagetsi, sezvo madhamu anochengeta mvura inoshandiswa mukugadzira magetsi asina mvura yakakwana. United Nations iri kukurudzira nyika dzepasi rino kuti dzisasiya Afghanistan iri parumana nzombe panguva iyo vanhu vemunyika iyi vari kuda rubatsiro, uye kuti nyika idzi dzichengetedzewo vanhu vemuAfghanistan pamwe nekuvapa upoteri zvikuru kune avo vanokodzera. Vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru vakatiza misha yavo gore rino nepamusana pekurwisana nekusagadzikana, havana pekugara muAfghanistan makare. Kusvika pari zvino vanhu vashoma ndivo vakwanisa kuenda muupoteri kune dzimwe nyika. Sezvinozivikanwa pasi rose kuti nhabvu inobatanidza marudzi, mutambo uyu wave kushandiswawo nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain kuunganidza mhuri yeZimbabwe iri munyika iyi. Sangano reTeam Zimbabwe rinoronga mutambo wenhabvu gore roga roga, apo zvikwata zvevana veZimbabwe vari mumatunhu akasiyana-siyana muBritain zvinosangana zvichirwira mukombe weZimbabwe Community Shield. Mumwe wevanotungamira urongwa uhu vari nhengo yeTeam Zimbabwe vaWellington Muringai vanoti vanotora mukana wemutambo uyu kuunganidza zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvirambe zvichizivana, uyewo kuona vatambi vane unyanzvi vanozokwanisa kutambira zvikwata zvemunyika kumusha. Mutambo uyu unosiitwa muna kubvumbi wakanangana nemhemberero yekuzvitonga kuzere, asi nekuda kwedenda reCOVID-19 gore rino wakazoitwa nemugovera wapera, apo zvikwata 14 zvakapinda makwikwi aya. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamuringai kuti tinzwe zviri kuitika.
Kazhinji mitambo yakadai tinoronga kana tasvika musama kuno. The idea inenge iri kuti tiunganidzane takawanda maZimbabweans from all over the country muno vari muUK. Saka zvira vanhu vanobvawo kuna na Liverpool, kuna na Manchester, kuna na London, Birmingham. Zvinotipawo mukana wekuti tisangane. At the same time isuwo seTeam Zimbabwe tinenge tichitarisawo vakomana vechidiki avo vanenge vachiratidzawo kuti vangangodaro vane chipo kana kuti vanotamba kudarika vamwe, kana kuti takavaenzasira vakwanisa kuzosumudzirawo nyika yedu Zimbabwe munyaya dzenhapfu idzi.
Munenge muine zvikwata zvakawanda zvakadii zvinenge zvichipinda makwikwa?
Kazhinji programu yedu tinowanzoironga tine urongwa hwekuti tinenge takanangana neZimbabwe Independence Trophy. Why tichiita Zimbabwe Independence Trophy? Ndo time yekuti tinenge takudi takupindawo musama kunoku. Saka we usually do it the first weekend after the 18th of April. Kana 18th April is the weekend. We then do it the first weekend after. Kazhinji kacho tinenge takatarisira kuma between 12 to 14 teams.
Gore rino tirikuona kuti makaita mutambo uyu muna Nyamavhuvhu uno. Zvii zvakaita kuti munonoke kuita mutambo uyu kana muchiti munosimboita muna April?
Inyaya yedenhero repasi penyika dzose. Saka kana kuno uku kwacho takanga tisingakwanisi kuti tibvumirwe kuungana takati one day nenyaya yemacovid restrictions. I think tangove nemwedzi manje vakwanisa kuvhura kuti vanhu vakwanise kusangana nekutamba nhapfu.
Chii chakaita kuti mutange makwikwi enhabvu aya?
Kuti mitambo iyi tizoitanga takange taona kuti sevanhu vakanga vauya kuno vazhinji vedu tainge tangouya takangodyara nadyarana bati pasina kubatana kwekuti tinobatana as a community, as a Zimbabwean community. By so doing takaona kuti zvinotibatsirawo nezvende zvakuenderanawo nemati netechnology yapo. Mazuva acho atakazvitanga kwa kusina technology iripo yekuti kunoitwa magurupu ana WhatsApp and so forth. But vanhu vaitongosangana nenzira idzodzo yekuti vakanzwa kuti kune mutambo vanhu vouya todi tosangana paya, ndopaunozokwanisa kuti ya pamutambo yakadaro unotozoona one or two friends vanhu vakapedzisa kuona kuZimbabwe utozoona kuti havari kuno. Saka it is the hope to us kuti tibatane as a community uyezve sevanhu venyika imwe chete.
Shoko ramungasiyirawo vana veZimbabwe vari kunze zvikuru iko kuBritain vanogona kunge vasati vapindawo mukuungana kwamunoita.
Tinongoti seTeam Zimbabwe tinokurudzira kuti vatizivise kwavari nekuti ngatishandei tese. Isinoti kuti isu tinohwina chiuro yedu ndeyekuti Zimbabwe yedu as a country kana yakutamba mumakwikwi Africa Cup of Nations kana Africa Cup kana World Cup vange vachitora vatambi venhabvu vanobva nyika dzose pasi rose. So that tinotora vanhu vanenge vachitambira mutambo vari pamusoro soro emaliga akatenderedza pasi rose.
Avo vanga vari muvatungamiri veTeam Zimbabwe vaWellington Muringai vachitaura vari parunhare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Commission inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission yakasangana neZuro naMeya weguta reHarare pamwe nemunyori weguta ichizvizivisa kuitira kuti ikwanise kutanga zvirongwa zvayo zvinosimudzira runyararo muguta iri. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti komishini yerunyararo yakazvisuma kwavari neZuro. VaMafume vati vakawirirana kuramba vachisangana nekomishini iyi nevavariro yekuumba runyararo muguta reHarare.
Vakanga vachiuya vachiti vari kuita iyo inonzi muchirungu ketesiko vachingoda kuzongouya pamusha peguta reHarare kuti vadongorere pamusha vazvisume kuna meya nataun clerk. saka takava gamuchira vakatiudza kuti vakaumbwa sei chinangwa chavo ndicherunyararo saka takawirirana kuti ticharamba tichisangana tokwanisa kushanda pamwepo nenyaya yerunyarare yemuHarare
vamafume vati voitarisiro yavo kuti guta reHarare rive nerunyararo vakati vanoda kuti vanhu vagarisane zvakanaka kusanganisira vanotsigira mapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana
inini semukuru wemusha weHarare ndakatarisira kuti Harare inofanirwa kunge iri nzvimbo yerunyararo mapoka akasiyana-siyana vanofanirwa kushanda vese pamwepo inini ndiri baba weHarare yese wezanu weMDC neuyo asikana boka raanaro
mutauriri weNPRC uye vari komishina vanomirira donho reHarare vaObert Kutu vaudza Studio 7 kuti vakaona zvakakodzera kuti vazivane nevakuru veguta vachiti vanhu ava vakakosha mukusimudzira nyaya dzerunyararo muHarare
takaona zvikodzera kuti tisangane nameya veguta reHarare nokuti ndo vatikangoti ndo mamwe makey stakeholders panyaya dzepeace building tikaona zvezvikodzera kuti titaure natown clerk nokuti tikangoti town clerk ndo executive officer City of Harare saka zvinoedza nge zvichibatsirawo kuti tionesane pachinangwa chedu chokuti dei tangoramba tine runyararo
vakutu vakasanganawo negurukota redunhu reHarare vaOliver Chidau pamwe neZimbabwe Youth Council vatiwo vane zvirongwa zvekuzosangana nemamwe mapoka akasiyana-siyana senzira yekusimudzira runyararo muguta reHarare mukuru weHill Zimbabwe Trust vaRashid Mayea vati kunyange hazvo zviri kuitwa neNPRC zvakakosha havasi kufara nekutadza kwekomishini kusangana nevanhu vakashungurudzwa vanoda kupodzwa
makore anenge atiwandei vachingosangana nevanhu vakasunga matai anenge vari mumahofisi makuru kune vanhu vakashungurudzwa vane nyaya dzekutaura dzavanenge vada kuti dzigadziriswe kumatunhu muboka reNPRC hasati raenda ikoko rakamboenda zvaro paigadzirwa mutemo vanombonokonsaura asi kune vanhu vakashungurudzwa chavo chaiko tinotarisira kuti dai vaenda
chinangwa chekomishini yeNPRC ndechekuunza runyararo kupodzwa kwemaronda pamwe nekuregererana kwevakatadzirana kuitira kuti nyika ifambire mberi takabirira Studio 7 muHarare ndini Rute Dobawere
Vatsigiri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kufara negungano raiswa Zimbabwe mafinari e2021 Africa Cup of Nations Michael Kariati anoti panyaya inotevera
veruzhinji vari kunyemwerera mushure mekunge Zimbabwe yaiswa mugungano risina kunyanyokuoma regroup B iro rine zvimwe zvikwata zvinoti Senegal, Guinea neMalawi makwikwi e2021 Africa Cup of Nations. Gungano iri ndiro riri kunzi rakapavisisa pamakore mashanu abudirira maWarriors kunokwikwidza kumafinari eAfcon aya. Fungai Tostao Kwashi uyo akambotambira Capes United uyezve ari mutevedzeri wemurairidzi weHarare City ano Zimbabwe yatambidzwa mukana wakasimba wekuenderera mberi nemakundano aya.
Grupu rakanaka sereki but magrupu esa taita sofa parenda kwaAfcon this time tatomboona grupu riri nani pane mamwe ese saka tinongo vimba kuti zvichatibatsirawo kuti vakomana vaita sei vaita kuti nyika idade asi grupu rakanaka sereki
chamumusanhu uyo aive muchikwata cheDynamos chakasvika mufinary cup champions league muna 1998 anobvumirana nazvo
we got 80% chances to qualify from group stage. The players are there and, you know, they got talent as well. So very, very talented crop of players. So I think we got massive chance to qualify.
Kunyange Lucas Radebe, uyo aive captain with South Africa kwemakore, uye zvakatambira Leeds United England, anoti semaonero ake Zimbabwe ichaita mashiripiti kumakundano aya. Radebe aitaura ari pamberi pegungano raive rakaungana muCameroon nezuro manheru paiiswa zvikwata magungano eAfcon neve Confederation of African Football. Asi musanhu anoti Zimbabwe inofanira kusarudza chikwata chinozivikanwa chine mongo kwete zvekushandura vatambi pamutambo wega wega sezviri kuitika.
Zvinhu zvinofanira kunge zviri zvinhu zvinonetsa kuti upinde munational team, because unofanira kunge uri munhu anenge anyatsotamba chaizvo, but zvinoizvi it seems as if maplayers ari kungonongwa nongwa everywhere.
Zimbabwe iri kuvhura musangano wayo nemutambo nemateranga Lions ekuSenegal musi wa10 Ndira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Sokuisika tisendaba ku VOA.